Vashitaura nivatori venhaupa muzinda webato ravo paHarvest House nhasi, mutariro weMDCT vaDouglas Muonzora, vati pane chikiribidi chakawanda chiri kuitwa neZANU PF ichishanda pamwe chete nebazi raRegistrar General mukunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Chekutanga ndechekuti itawana umbowo hwekuti vamudede vari kubiridzira voters roll. Taona umbowo uhu hwakanyanyisa kuHarare North kuconstituency kwaMai Makoni kune ward 18 neward 42. Kuward 18 musi wa 15 takawana voters roll raipangidza kuti kune vanhu 5000 vakanga varegistwa ipapo. Musi wa 17 ingava 2 days later panga pane vanhu vakanga vakuma 10000 vakanga vanzi varegista. Zvichireva kuti pakaregista pakapa pamazuva maviri muwadhi imwe chete makaregista vanhu 1770. Izvozvo hazviitike. Asi muwadhi 42 yekuHarare North ikoko zvakare, musi wa 15 takaenda kunopiwa voters roll. Tikapiwa voters roll ranga rine vanhu vari kuma 8000. Tikazoenda musi wa 17 tikapiwa voters roll ranga rane vanhu 17000. Zvichireva kuti pamawadzi maviri iwayo pamazuva maviri panga paregista vanhu 13000. Zvichireva kuti paminute imwe naimwe pairegista vanhu 153. Izvo hazviitike izvozvo.
Vamuonzora vati rimwe remakurukota anoona nezvinoitika mukati menyika, amai Teresa Makoni, vakawana zita ravo risimo mugwaro revavhoti iri, zita ravo rikazodzoserwa mushure mekunge vagunun'una kuna Registrar General vatobayiwa mudede.
Zviri kureva kuti vamudede vari kutibiridzira. Kune mavoters roll akawanda wanda. Kune voters roll A, ne voters roll B, ne voters roll C. Isu seMDC tiri kuda kuti zvinhu zvinge zviri zvakajeka. Taiuya nehumbowo pataitaura nevatapi venhau muHarare muno tichivaratidza mavoters roll acho. Hatisi kuzobvuma kupinda muelections dzakabiridzirwa nekudhara. Tiri kuda kuti voters roll iri rigadziriswe.
Vamuonzora vati bato ravo riri kushushikana zvakare kuti pane vanhu vari kubhadhariswa mari dzekuti vakwanise kunyoresa sevavhoti.
Tanzwa zvakare kuti kune maripots ekuti kune vanhu vari kubhadhariswa mari pavari kuenda kunoregista apa. Tanzwa kuti maalliance ari kubhadhariswa ma$40, vamwewo vanhu vachibhadhariswa ma$2, zvichienda zvakadaro. Exercise iyi haina mari inofanira kubhadharwa. Ndo zvakataurwa nehurumende izvozvo, ndo zvakataurwa necabinet, ndo zvatofanira kuteedzera izvozvo. Isu seMDC tiri kuda sarudzo dzakachena, sarudzo dzinenge dzichibhesiwa nevoters roll yakagadzirwa zvakanaka. Zvekuti munhu wese anofanira kuvhota, anofanira kuvhota achivhota murunyararo. Isu seMDC tiri prepared for my elections. Ndo saka taa kunoita ma primary elections edu. VeZANU PF havasati wawirirana nemitemo yacho yema primary elections. Ende sekuziva kwatinoita kune manyongori muZANU PF.
Vaenderera mberi vachitinyaya iyi, vachaikwidza kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica, Southern African Development Community SADC, vachitibato ravo harisi kuzopinda musarudzo dzakabirirwa kare dzisati dzaitwa.
Nyaya iyi tiri kuikwidza makata, tiri kuenda kuSADC, tiri kuenda zvakare kuZEC kunoitaurira kuti tobayiwa mudede wayo ari kutadza basa rake, ari kuda kuita chitsotsi. Chitsotsi chaakaita kubva kare chakaperera nguva iyoyo muna 2013, hazvisi kuzoitika izvozvo. Saka tiri kuti munhu wese ngaende anoregista kuvhota.
Hatina kukwanisa kutaura navamudede pamwe nemutauriri weZANU PF varugare gumbo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vatsvangirai, nezuro vakatanga kushanyira kunze kwenyika murwendo rwavakatarisirwa kusangana nevatungamiriri venyika dziri muSADC pamwe neAfrican Union nechinangwa chekuvazivisa matambudziko avari kusangana nawo pamberi pesarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino muzuva risati ratarwa. Nezuro vatsvangirai vakasangana nemutungamiriri weSouth Africa uye vari mutongi gava pagakava remuZimbabwe vaJacob Zuma. Nhasi vatsvangirai vasimuka muSouth Africa vakananga kuTanzania kwavakatarisirwa kusangana nemutungamiriri wenyika iyi uye vari sachigaro weSADC Troika vaJakaya Kikwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.